Vashara vakamirira mauto ose pamusangano vavaitani vatorove nhau nhasi mangwanani. Lieutenant General Philip Valerius Banda vati chirongwa ichi chasvika kumagumo. Vachiti mauto akabudirira kubvisa makoronyera akanga akomberedza vaibva mutungamiriri wenyika varobert Mugabe.
The Defense and Security Services come before you once again to pronounce the end of Operation Restore Legacy. Operation Restore Legacy was launched on the 13th of November 2017 and its main objective was to remove criminals that had surrounded the former president, resulting in anxiety and despondence amongst our people. While some of the individuals have been accounted for, others keep the country. This notwithstanding, the objectives of the operation have to a large extent been achieved. Besides the above mentioned objectives, Operation Restore Legacy has had wider implications on the political, economic and social activities of our people. In this regard, a new political dispensation has been ushered in to take Zimbabwe into its rightful place within the SADC and the world at large.
Vasvanda vati vamwe vava muchikwata chezanupf cheg40 vaakusvibisa zita renyika vari kunze kwenyika, vakakurudzira kuti veruzhinji vamhanharire vanhu vakadai, avo vanoti vanogona kukanganisa kugadzikana kwenyika. Vasvanda vakurudzirawo mapurisa kuti aite basa ravo achitevedzera mutemo. Mumwe mugari wemuHarare vaalbert Chidhakwa vati vanotyira kuti mapurisa anogona kudzoka mumigwagwa neuori sechigariro chavo.
Isusu sevane muzimbabwe tinonzwa ku inchei chakangotara kare kare kumasoja vanonga ari mumasiti vadzori mabharaki kwavo. Saka zvinhu izvi ndinozvitenda zvikuru. Mapurisa ari kudzoka mumabasa avo, vaiti basa ravo zviri professional, kwete kuita zveuori zvavainga vakuita kubva mumugwagwa, kumhanyisa vanoita basa ravo vanozvitengesera mumugwa kumavhendi asi vachavata kutsvaka chokurarama. Mapurisa ngaadzoke kubasa ravo, aite basa ravo zviri professional, vanopara mhosva kunyanyanyanya dzematongerwo enyika. Munhu anenge apara mhosva ngaasungwe zvinenge uchanobva kubato ripi, nekuti izati mapurisa aita basa kuti vanosunga vanhu vemapasa vanopikisa chete vasingasunge bato rinotonga. Saka kana audzoka mumabasa avo, vaite basa ravo zviri professional, vasingatori matii.
Zvichakadai, vanelson Chamisa, vanhu vemwoho vatevedzere mutungamiriri wemdc tiva Morgan Tsvangirai, vanoti vari kufara nedanho ratorwa nemasoja.
Mashoko anotambirika zvakanaka, mashoko evandudzo, mashoko anopa tingati kufara kukuru kunyika yeZimbabwe kuti masoja edu anofanira kugara ari kumabharaki, akamirira kuti panga paita chinenge chikanganisa kugara kwedu kwakanaka sevanhu, obva apindira. Ndo basa redu remasoja.
Masoja akapindira mune zvematongerwo enyika musi wa14 Mbudzi, vakamanikidza vamugabe kusiya basa, izvo zvakazoita kuti vakanga vadzingwa mubato vaEmerson Mnangagwa vatore matomho avo mushure mekudomwa nezanupf kuti vatore chigaro ichi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo enyika. Chirongwa cheOperation Restore Legacy change chiri munyika kwemazuva 34. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.